National News.
Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 5 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yazivisa kuti zvipatara zvose munyika zvinofanira kutambira varwere vese uye kuvavheneka kuti vane COVID-19 here kana kuti kwete. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzopesana pakugadzwa kwava Constantino Chiwenga segurukota rezveutano. Muzvina bhizimisi ane mukurumbira vakuda tagwirei vanoiswa pazvirango neAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazivisa kuti zvipatara zvose munyika zvinofanira kutambira varwere vose uye kuvavheneka kuti vane COVID-19 here kana kuti kwete zvisinei kuti vakamboongororwa here. Zvipatara zvinotyerwa murao uyu zvicharangwa zvakaomarara. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachizivisa vatori venhau zvakabuda mumusangano wedare remakurukota wakaitwa nezuro, vakafanwa kubata chinzvimbo chekurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Sitembiso Nyoni, vati hurumende yakaita chisungo chekuti murwere wese anenge aenda kuchipatara atambirwe zvisinei kuti akavhenekwa COVID-19 here kana kuti kwete. Amai Nyoni vatiwo zvipatara zvose zviri munyika zvinofanira kuvheneka varwere vese uye kuona kuti hapana murwere anodzoserwa kumba asina kubatsirwa nezvipatara.
Cabinet has directed that all hospitals should admit patients without pre-requirement for prior COVID-19 test results.
Danho ratorwa nehurumende rinotevera kuchema-chema kwevanhu vakawanda vanga vachitadza kurapwa kana vasina kuburitsa magwaro ekuti vakavhenekwa COVID-19 uye kufira mudzimba kwevanhu vakawanda vachitadza kurapwa nepamusana pekuti vanenge vasina magwaro anoratidza kuti vakavhenekwa COVID-19. Vatiwo hurumende iri kupinza mabasa vamwe vakoti nekugadzirisa zvichemo zvevakoti, vana chiremba nevamwe vashandi vezveutano apo iri kusimbaradza basa rekurwisana neCOVID-19. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vatiwo kudomwa kwemumwe wavatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga segurukota rezveutano kuchasimbaradza bazi rezveutano. Asi vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati hazvidi chisungo chedare remakurukota kuudza vana chiremba kuti voshanda sei sezvo dziri nyanzvi dzinoziva kuti basa rinoitwa sei panguva yematenda akaita seCOVID-19.
Kurapa kuvarwere hakuitiwe resolution mukabinet. Vasevenzi vedu madokta nemanesi vanoziva kubata varwere kuti vanoitwa sei. Dambudziko riripo nderekuti number 1, vasevenzi ava havana zvikwanisiro zvokuti vatambire mapatients ese, nyange mupindu upi zvake, nokuti mupatient kana achiuya haugona kuziva kuti uyu ndiani utachiwana wecovid, uyu haana. Saka pane atinoti mauniversal precautions anofanira kutorwa kana tiri muepidemic yakaita saiyoyi.
Mubati wehomwe musangano remachiremba emuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tapiwa Mungofa vanobvumirana naDr. Madzorera vachiti chikuru chinodiwa kuti vana chiremba vave nezvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kurapa varwere vese zvisinei kuti vane COVID-19 here kana kuti chirwere chipi zvacho.
Vanofanira kutanga vamika shuwa kuti zvekudzivirira zviripo zvakakwana, inonzi personal protective equipment, kuitira kuti munhu wese anopinda muchipatara ange achirapwa semunhu atori ne COVID. Then panozoya result ndo patinozoziva kuti uyu handi murwere we COVID kana kuti haana. But at the same time chino chazvinonetsera ndechekuti mukarapa munhu wese muchifungidzira kuti ane COVID. Imi makapfeka personal protective equipment. Munhu iye panozoya result yake kutaura kuti haana COVID. Most of the times anenge atova ne COVID nekuti anenge azadzwa nepamwe wana auya anayo muchipatara macho.
Zvichitevera kuderedzwa kwenguva yekuchengeta zvitunha kuSouth Africa nekuda kweCOVID-19, amainyoni vati hurumende yakaita chisungo chekuti muzinda weZimbabwe kuSouth Africa utambire magwaro kubva kumasabhuku pamwe nemadzishe pakuunza mitumbi yevanhu vanofira kuSouth Africa. Asi vamadzorera vati zvinenge zviri nani munguva ino yechirwere che COVID-19 kuti vanenge vafira kuSouth Africa vavigwe ikoko uye kuti kana vakauya kuno vatorwe sokuti vanenge vafane COVID-19. Amainyoni vayambirawo vanonyora manyepo pamusoro pechirwere cheCOVID-19 pamadande mutande kuti vasiyane nazvo vachiti vanoramba vachiita izvi vacharangwa pasi pemutemo wokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Amainyoni vazivisawo kuti dare remakurukota rakaita chisungo chekudzika mutemo wekuranga vese vanonyomba kana kutaura zvakashata pamusoro penyika yavo. Vatiwo mitemo iripo ichasimbaradzwa kuti vese vanotaura zvakaipa pamusoro penyika yavo pamadande mutande mumapepanhau dzinepfenyuro kana pamisangano varangwe. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 kuti kana hurumende ikaendera mberi nekudzika mutemo inovhara miromo yevanhu kuti vasaburitse pfungwa dzavo, kunenge kwave kumbunyikidza vana veZimbabwe.
Hurumende ikaenderera mberi neurongwa hwakadaro inenge ichingoburitsa pachena kuti haina chido chekuti vana veZimbabwe vave nekodzero dzakazara. Iri kuburitsa pachena kuti chinangwa chayo sehurumende ndechekungombunyikidza kodzero dzevanhu.
Vakawanda vasiri kufara nehurumende vari kushandisa nzira dzakasiyana siyana kusanganisira madande mutande nedzimwe nzira kutaura zvichemo zvavo izvo zvisiri kufadza hurumende. Amainyoni vati vasingafare vanofanira kutaura nehurumende kwete kuinyomba kana kutaura zvakaipa pamusoro payo, izvo vati zvinokanganisa chimiro chenyika. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika wasvika pamakumi masere nemumwe chete kana kuti 81, zvichitevera kushaya kwemumwe munhu mumwe chete nezuro wakare. Bazi iri rakatiwo uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose wakanga wakwira kusvika pazviuru zvina nemazana maviri nemakumi maviri nemumwe chete kana kuti 4221, mushure mekunge vanhu zana nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 146 vawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekumbobuda kunze. Vanhu vapora kubva kuCOVID-19 vanonzi vakanga vasvikawo pachiuru nemazana maviri ane makumi matatu nevasere kana kuti 1238. Pasi rose, Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nemasere nezviuru mazana manomwe nemakumi matanhatu nezvishanu kana kuti 80,765,000 vabatwa nechirwere ichi, icho chaurayawo vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nezvishanu nemashanu ane makumi masere nevatatu kana kuti 705,583. Hurumende yeAmerica kuburikidza nebazi reTreasury Department yatemera zvirango mumwe muzvinabhizimisi ane mukurumbira munyika vakuda tagwirei nekambani yavo yeSakunda Holdings. Vatagwirei chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi America yabvisa pazvirango muchakabvo John Bredenkamp avo vaidyidzanawo navamunangagwa. Hatina kukwanisa kubata vatagwirei kuti tinzwe divi ravo kanawo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Asi zvekutemerwa zvirango zviri kuitika kunyange hazvo Zimbabwe iri kubhadhara makambani emuAmerica matatu mari yekuti zvibviswe. Hurumende nevebato reZANU-PF vari kupomerawo America mhosva yekupesvedzera vanhu muZimbabwe kuti vapandukire hurumende. Asi vanopikisana nehurumende vanoti izvi ndezvemugodzi matsuro. Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vade wamavhinga vanhu vamukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica kuti tinzwe maonero avo.
Hatina kushamiswa tichinzwa kuti nyika yeAmerica yatemera vatagwirei kuda kwashe neSekunda Holdings zvirango zvakanangana navo pamusoro pehuori.
Asika hurumende inogaro taura kuti zvirango zvinokanganisa vanhuwo zvavo.
Vataura pachena kuti zvirango zvavari kutema izvi zvinonangana nevanoita huori, vanotyora kodzero uyezve vanoshungurudza vanhu muZimbabwe. Hazvinangani nemhuri kana kuti vana veZimbabwe. Izvi hazvishamisi nekuti nguva nenguva tanga tichiverenga mumapepa nhau kunenedzerwa huori hwanga kuchitaurwa pamusoro pavatagwirei neSekunda Holdings. Asi pasina chinobatika chekuferefeta changa chichiitika munyika yeZimbabwe.
Ikurudziro ipi yamunopa panyaya dzakadai vamavhinga?
Kurudziro yedu ndeyekuti denu Zimbabwe yaitanga kugadzira zvinhu zvayo iyoyo mene isingamiriri kuti kubve shamhi nemunyu inobva kuAmerica kana kune dzimwe nzvimbo. Zvinhu izvi ngazvingogadziriswa mumusha medu imomo, vakuru ngavaite basa ravanofanira kuita. Kutsipika huori, kupedza huori, kuti pasazowana anozoti tava kuisa zvirango nemhaka yekuti huori uhu hausi kugadziriswa.
Asika tiri kuona hurumende ichibhadhara makambani matatu ekuAmerica mamiriyoni nemamiriyoni nemadhora kuti zvirango izvi zvibviswe. Saka hazvisi kushanda here izvi?
Zviya zvehurumende yeZimbabwe zvekubhadhara makambani ekuAmerica kuti ipiwe zita rakanaka pasi rose kutambisa nguva, kuvaraidza nguva kuteya nzou neriva. Nekuti pasi rose vanhu vese vanotarisa hunhu kwete mashoko, kana kuti manyautsa mukanwa, magadzira mukanwa ekuti vanhu vagonzi vatsvene pasina mabasa akanaka. Mabasa eZimbabwe panyaya dzekodzero ndiwo mucherechedzo wakanaka wekuti nyika ine hunhu hwakanaka here. Pasi rose vanhu vanenge vachiona nyaya dzekutyora kwekodzero, kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu, mapurisa nemasoja achirova vanhu muHarare, muMulawayo nedzimwe nzvimbo, izvozvo ndo zvinopa hunhu nechimiro chenyika. Nyaya dzehuori husiri kupedzwa ndo dzinopa hunhu nechimiro chenyika, kwete kubhadhara ngana kuti fambai muchitaura zvakanaka pamusoro peZimbabwe iyo iri mumatope. Hazvishande.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vadewa mavhinga vachitaura vari parunare kuBritain. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadoma mumwe mutedzeri wavo vaConstantino Chiwenga segurukota rinoona nezveutano. Ichi chigaro chakasiyiwa navaObadiah Moyo avakadzingwa basa mushure mekupomerwa mhosva yekuita zveuori. Asi kudomwa kwavachiwenga kwakonzerawo mutauriro wakanyanya munyika, vamwe vakaita semutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vachinyora padandemutande ravo reTwitter vachiti kutyora bumbiro remitemo rinoti kana uri mutungamiri wenyika kana muteedzeri wemutungamiri wenyika haukwanisi kudomwa kuva gurukota. Zvekare Studio 7 haina kukwanisa kubata Muzvare Mahere. Asi vamwe vanotiwo izvi zvinokwanisika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanotungamira bato reNational Constitutional Assembly uye vari nyanzvi munyaya dzezvemutemo muzvinafundo Lovemore Maduku.
Nyaya yekudomwa kwavachiwenga kuita vice president vari vachizwe vaite minister wehealth hachisi chinhu chatanga kuitika pana vachiwenga. Vanhu vese vanoziva kuti ivo president vaMnangagwa pavanga vari vice president waPresident Mugabe vanga varizve minister of justice. Saka izvi zviri kuitika kuna vachiwenga ndo zvakamboita kuna vaMnangagwa pavanga vari vice president. Saka nyaya iyoyo takatomboendesa kudare NCA neni Lovemore Maduku takatora nyaya iyi tikaendesa kudare guru reConstitutional Court muna 2014. Nyaya yacho ikazonzwika muna 2015.
Dare rakati kudii nenyaya iyi?
Dare reConstitutional Court richitungamirirwa naVachief Justice vamadava, ipapo vanga vari Deputy Chief Justice, vakati aiwa zviri pamutemo izvozvo nekuti Section 103 yeConstitution inoti iyo munhu ari vice president haafani kuona chimwe chigaro, inofanira kuverengwa tichitarisa zveSection 99 inoti iye mutungamiriri wenyika anokwanisa kuti kuna mutevedzeri wake amupe simba rekutarisa rimwe bazi rehurumende, ministry kana department. Saka ndichipindura mubvunzo iwowo, tinongoti sekutaurwa kwakaita ne Constitutional Court muna 2015 panyaya ye NCA versus vamugabe, vanenge vachiti se Constitutional Court zviri pamutemo.
Saka vachiwenga vachatora here imwe mhiko yekuti vaite gurukota rezveutano zvakare?
Havachatori imwe mhiko. Mhiko yavakatora sa vice president ndiyo inongoshanda kubasa rese reu minister. Ndo zvakataurwa nedare guru reConstitutional Court kuti vice president vakapiwa masimba ekuti vaite ivo minister weimwe ministry. Havatori imwe mhiko. Vanenge vachishanda pasi pesection 99 yeconstitution.
Saka tinenge takuvadaidza sei apa?
Chinongodiwa apa chete ndechekuti pamutemo chaiwo chaiwo, munhu anenge asinganzwi minister anenge ari vice president, vari ivo vari kurana ministry yavanenge vapiwa. Mukutaura hedu tirokwanisa kuvati minister. Constitution hairambidzi kuti munhu akangodaidzwa nezita rezvaadaidzwa nazvo, as long as pakunyorwa pasi pakanyorwa kunzi iye ndiye vice president ari responsible. Saka takuenda kuma acts ehurumende aya anenge achinzi act iyi inoda minister wehealth. Mutemo wacho unobvumidza kuti paact iyoyo ipiwe umwe munhu asiri minister kuti aite responsible.
Vanotungamira bato reNCA uye vari nyanzvi munyaya dzezvemutemo muzvinafundo Lovemore Maduku vachitaura vari parunare muHarare. Makatirira kustudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pashortwave. Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weLebanon, mutungamiri weLebanon ataraumurawo weState of Emergency uyo uchange uchishanda kwemasvondo maviri, uye adaidzira kuti nyika yake icheme kufa kwevanhu makumi manomwe nevasere vafa muBeirut zvichitevera kuputika kwebhambu. Bhambu iri rinonziwo rakuvadza vanhu vanodarika zviuru zvina. Bazi rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees rinoti vanhu vanofungidzirwa kuti vakarwiswa nechikwata cheBoko Haram kumaodzanyemba kweCameroon havana kuchengetedzwa zvakakwana uye vanoda rubatsiro rwechimbi chimbi. Vanhu gumi nevasere vakaurayiwa mudunhu iri uye vamwe gumi nemumwe chete vakakuvadzwa. Hurumende yazivisa kuti yapa muzinda weZimbabwe uri muSouth Africa mvumo yakakosha kana kuti special waiver yekufambisa mapepa anodiwa kudzosa kumusha mitumbi yezvarwa zveZimbabwe zvinenge zvashayika munyika iyi munguva ino yeCovid-19. Mashoko aya aburitswa nemunyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana padande mutande ravo reTwitter vachiti zvarwa zveZimbabwe zvinenge zvisina magwaro ekufambisa zvinenge zvashaya zvave kukwanisa kudzoswa kumusha zvisina dambudziko kuburikidza nekuvepo kwegwaro reAffidavit rinobva kuna sabhuku kana kuhama yemufi. Sachigaro rimwe remasangano anobatsira vane veZimbabwe vari muSouth Africa reGlobal Zimbabwe Forum vaSolomon Socks Chikoero vanoti sangano vanotambira nemufaro urongwa uhu. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navachikowero.
Isu sesangano tinoona riri danho rakanaka zvikuru nekuti munguva ino yatiri yeCovid-19 tanga tichiona vanhu vakawanda vanga vachisangana nemadambudziko anofambirana nedanho ravatora iroro riri danho remapepa kuti kana munhu akashaya panofambirwa mapepa Muna anenga sina mapepa kakwana wa mwana. Anenga laka ishandisa mazita ekuno uku. Asiri ekumusha saka kutiri chituna. Chizonzi chakliwa kutichende kumusha zanga zichineta zukuru. Asiriko zino tunona kutika na urumende ya zuona kuti pane kutambuzika kurukita wanawe Zimbabwe. Nipamusoro pewa mwarukusha ya munguwa inoi mazwano wa kungopa driver chete kuti aendega. Izuzuno reruta negure rutsira wanenga vashaigi.
Saka zviri kunyanyorerutsa nemutoo upi tichiona kuti vanhu vanga vachingogara vachienda nemitumbi kumusha.
Zvinorerutsa zvikuru nekuti ukatarisa munoona kuti nguva yakawanda yanga ichitorwa kubva panofa mufi nepanozosvika kuti mapepa ese anodiwa avepo ende bepa ranga richinyanya kunetsa zvikuru ibepa rinoita kuti munhu akwanise kukliwa paborder kuti zvechokwadi munhu uyu chizvara chemuZimbabwe uye anogara munzvimbo yakati yakati saka vanhu vanga vachimirira mamwe mapepa anotobva kuHarare atombopfuura nemaofisi akawanda zvino kana iko zvino sadunhu kana kuti sabhuka akukwanisa kunyora tsamba yekuti hongu mwana uyu ndinomuziva ari munzvimbo mangu kana kuti ari mudunhu mangu tsamba iyoyo chizoshandiswa kuti chitunha chibve kuno chichienda kumusha zvinorerutsa zvikuru nekuti nguva ichaita shoma yekugara nechitunha mumochari vanhu vanongoti kana munhu ashaya vanongotumira shoko kumusha kuhama dzavo dziri kumusha hama dzavo dziri kumusha dzoenda kwasabhuku sabhuku otonyora affidavit iyo kana kuti bepa iroro rinodiwa munhu ototakurwa kuenda kumusha.
Iwo matambudziko ekufirwa ari kukura zvakadii muSouth Africa? Tichiona kuti South Africa iri pamusoro munyika dzemuAfrica pachirwere checovid-19.
Matambudziko ekufirwa nemunhu zvikuru sei panguva ino yeCovid-19 ari kuonekwa achiwanda zvikuru pamusana pekuti vanhu vakawanda vasi kushanda, maindastri akawanda akavhara, mashops, mabhizinesses akavharwa ende kazhinji kana munhu achinga ashaya kunoku kana anga asina polisi vanhu vanoita mudeme mudeme kuti vadi vakwanise kuendesa mutumbi uyu kumusha. Zvino kana vakaita vaviri tomboti vafane tsaona vaita vaviri kana kuti vatatu munhu umwe chete neumwe chete achida kuma 20,000 zvinogona kuomera mhuri inenge yashayikirwa nemudikani. Saka hurumende ikatsvaka nzira dzekuti vanenge vafirwa nemunhu anodarika umwe chete pakawanikwa chokwadi chikatsvagurudzwa kuti zvichiwa vanhu vafava vanhu vamwe chete yobvumidzawo kuti sezvo kusisaende vanhu vakawanda kumucha panguva ino yeCovid-19 kuri kungoenda mutyairi chete nechitunha vakabvumidza kuti zvitunha zviite zviviri kana zvitatu asi zviri zvemhuri imwe chete. Izvozvo zvinogona kubatsira kuti patransport pane chekufambisa apa mari inogona kuita shoma, mari yozongowanda hayo kumaundertaker pakutenga mabhoxi maundertaker asi pakufamba patransport zvinogona kureruka.
Tiri kunzwawo nyaya dzekuti kune vamwe vari kushandisa mari kubhadhara kuita uori pakupinza zvitunha kubva muSouth Africa kupinda muZimbabwe. Munoti nezviitiko izvi?
Kana chiri chokwadi kuti pane vanhu vari kusmagla kana kuti vari kuba mitumbi zvinoisa vanhu vakawanda panjodzi zvikuru sei kana munhu iye achinga afa nechirwere icho chichiripo ichi checovid-19.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reGlobal Zimbabwe Forum vaSolomon Socks Chikowero vari parunare muSouth Africa naJonga Kandembiri weStudio 7. SADC iri kutarisirwa kuita musangano wayo pagore weSummit kubva musi wa10 kusvika 17 Nyamavhuvhu. Asi nekuda kwechirwere cheCovid-19, musangano uyu uchaitwa pachishandiswa mavhidhiyo epadande mutande. Mozambique ndiyo iri kutora chigaro chasachigaro weSADC. Asi zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kukurudzira SADC kuti izeye nyaya yekusagadzikana kwezvinhu munyika, zvikuru panyaya yekunzi hurumende iri kushandisa mauto kushungurudza vanhu. Asi hurumende inoti vari kuratidzira ava vari kufurirwa neAmerica, uye mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati vanopikisa munyika vakafanana nematororo. Mukuzeya nyaya dzekodzero dzevanhu, tabata mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Zvinhu zvatiri kuona zviri kutikanganisawo zvikuru, zviri kutibata-bata chose kuti panguwa yapfuura iyoyi taunzwa nhoroondo dzakati wandei dzezvizvarwa zvaibvo zviri kumbunyikidzwa kodzero dzavo, vari kusungwa, vari kutochiwa, kupiswa kana kubatwa zvisiri pamutemo sekutaura kwamaita, vane kodzero dziri kumbunyikidzwa zvekutorwa nechisimba sevakomana vatinawo vatanga tinawo kudare nomusi wesaturday muso mugovera.
Ndivana nava vamuri kutaura nezvavo vamafunda
wana Terry nana Love Joy Leverage wakabatwa kunonzi kuchi kuStraddhaven wakatorwa wakaendeswa usiku kwawakati kunenge kusango kwavanofungidzira kuti kuna navo lecturero nevanhu vakavatora vakavapfekedza masaga kumeso kuti vasaone kwavari kuenda, vakazonotorwa vachinosiyiwa kuHarare Central Police Station before vazoapia mucourt nemusi weSaturday.
Saka izvi zvekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu mungati zviri kungoitika muHarare chete here nenzvimbo dzakapoteredza?
Tiri kuona kuti kwanakare kuri kusungwa vanhu, Bulawayo kuri kusungwa vanhu, Harare kuri kusungwa vanhu, Chiredzi zvamakaona zvakaitika paweekend ipapapa musi wa31 kumasvingo mukoma Godfrey Kuraone kanzera wekuward 4 watopinda mukudare ndaunzwa mutongo wavo kuti bheu ravo riripo here kana kwete.
Vakuraone vawana here mukana wekuti vabvise mari yechibatiso?
Vanyemwa bheu. Saka tikona vazhinji vari kuramba vachishungurudzwa. Kubulawayo kunewo vatatu vamira pamberi pedare, asi tinofara kuzivisa nyika kuti magweta edu ekodzero vamiramira vana mukoma Bruce Kubulawayo ikoko vakawana bell for vanhu vatatu vanga vachipombedzerwa mhosva dzakarangofanana nedzakapombedzerwa nasesifa dzaimaere kuHarare kunoko nananasisi Tsitsidangarembo.
Mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Pamusoro iStudio 7 nesevateereri nemi vana Sister Marvelous ndodzwa Peter Mandebele ndiri kuPretoria. Ndatinditaurawo pamusoro peCOVID-19 nezvamamiriro akaitikawo kunyika kwedu. Zvino kumusha kwedu uku kunoratidza kuti zvinhu zvaoma, nekuti makuriro ari kuita manhamba acho eCOVID-19 iyo nyika isingakwanisi kutsvaga kana machloroquine zvavo kana mapain killer zvavo kuti iise muzvipatara. Taakutya kuti mhuri dzedu dzopera kumusha uku, zvakangooma. Asi maonero angu ndinoona kuti hatina zvatingamboita COVID-19 nekuti hurumende yedu haitomborina pfungwa dzekubatsira vanhu, asi ine pfungwa dzekuramba iyo iri pazvigaro. Ezvino mukatarisa mari dzavakabudisa vachigwa nekudiploya masoja nemapurisa mumadhorobha ese emuZimbabwe, kubudisa mota dzehondo, futi dzehondo, fuel yakashanda pakubudisa mota dzehondo, mari yavakashandisa pakudiploya mapurisa nemasoja yose iyo, dai yakatoinda hayo kunotenga zvishoma zveCOVID-19 handiingadai yakabatsira. Asi chavari kungodaiwo kurambira pazvigaro. Chirwere chavari kuona, chirwere chavari kuona chavari kuti ndochiri dangerous ndechekubvisa iwo pachigaro chete. Vanosunga vanhu vari kutaura corruption, vanhu vari kutaura kuti makaba, kune vanhu vakaba mari yeCOVID-19 ndovosungwa. Vakaba mari yeCOVID-19 unonzi fambai zvenyu muri free mumastreets muri kugona basa. Zvakaoma kuZimbabwe ka hakuchina kana rudo, dai havo ZANU-PF yaenda.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro enhau zvakare. hurumende yazivisa kuti zvipatara zvose munyika zvinofanira kutambira varwere vese uye kuvavheneka kuti vane COVID-19 here kana kuti kwete. Muzvina bhizimisi ane mukurumbira vakuda tagwirei vanoiswa pazvirango neAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.